kufamba muchiedza chamwari, kufamba muchiedza chamwari. Muchidzidzo chakapfuura ndakataura pamusoro pekuyanana. Kana uchiri kuyeuka, ndakataura kuti kuyanana ndicho chinhu chikuru chinokoshesesa chinofanira kuitika panyika pano. Kana ndichitaura pamusoro pekuyanana, ndiri kutaura pamusoro pekuyanana kwaani naani. Ndiri kutaura pamusoro pekuyanana kwaMwari nezvisikwa zvake, zvinosanganisirawo munhu, nekuti semunhu uri chisikwa chaMwari. Saka ndiri kutaura pamusoro pekuyanana kwako naMwari. Ndiri kutaura pamusoro pekuyanana kwaMwari nemhuka dzose, kuyanana kwaMwari nemiti yose, neuswa hwose, nemakomo nematombo, nezvinhu zvose zvinobhururuka zvakasikwa naMwari, nezvinokambaira nehove dzose dzemvura. Panofanirwa kuva nekuyanana. Kana uchiri kuyeuka zvandakataura muchirongwa chakapfuura, ndakataura inini kuti chivi ndochakabvisa kuyanana kwaivepo kubva kumavambo. Mwari kubva kare vairarama muukama hwekuyanana nevanhu vavo nezvisikwa zvavo. Ndosaka uchinzwa muna Genesi kuti munguva dzokutonhorera kwezuva, Mwari vaipinda mubindu reEdheni vachifamba zvavo vachinoyanana naAdhamu naEvha. Ndohukama hwakange huripo. Pakanga pasina kuchema, pakanga pasina kurwadziwa, pakanga pasina nhamo, pakanga pasina kunyange zvinoitika panyika pano zvataakuona iye zvinoizvi, kuti kwaane majeri, kwaane pfuti dzekupfuurana, kwaane zvinhu zvakasiyana-siyana zvaakuitanwa vanhu nekuda kwekusavimbana kuripo pakati pevanhu vari panyika pano, kubirana nezvimwe zvakangodaro-daro zviri kuitika panyika. Zvese izvi zvakauya nekuda kwechinhu chinonzi chivi. Chivi ndochakaisa mukati memwoyo wemunhu pfungwa yokuda kuzviunganidzira kuti zvinhu zvose zvinge zviri zvangu, vamwe vachishayiwa. Pfungwa yekuti icho handisi kuonekwa, dai ndachitora chiite changu nokuti hapana ari kundiona. Pfungwa dzose idzodzo dzakabva muchinhu chinonzi chivi. Chivi chakauya naSatani mushure mekunge Adhamu naEvha vabvisa kuyanana kwakanga kuripo pakati pemunhu naMwari. Saka ndiri kuti inini kuyanana uku pakukaparadzwa, kuyanana uku pakukadamburwa, kuyanana uku pakukabviswa, kuyanana uku pakukatyorwa, kuyanana uku pakukashayikwa, Mwari havana kungotarisa vakati zvaitika saka ngazvigare zvakadaro. Mwari vakatanga urongwa hwavo hwekudzoredzanisa chakange chaparadzwa nechivi. Mwari vakatangisa basa ravo rekuunza zvakare pamwe chete izvo zvakanga zvapatsanurwa nokuda kwechivi. Mwari vakatangisa kushanda. Mwari vakatangisa kuita zvinhu zvavo. Mwari vakatangisa kuenderera mberi. Mwari vakatangisa kugadzirisa nhamo kana ngozi yakanga yapinda mumba, yakanga yapinda munyika. Mwari vakapindira. Ndokubva vatanga urongwa hwavo hwekuunza zvakare kuyanana pakati pavo nevanhu vavo. Unotanga kutozviona mubhuku raGenesi chitsauko 3. Adhamu naEvha vatadza. Vaakuti taakunyara. Mwari paya paanovabvunza kuti akutaurirai kuti hamuna kupfeka ndiani? Mwari havana kungosiya, vakati rambai makadaro. Aiwa, Mwari vakapindira. Vapindira ndokuchitanga kutora mashizha emuonde here akanga apfekwa naAdhamu naEvha ndokuabvisa. Vakati aiwa, ndobva vatora mhuka, ndokutora dehwe remhuka ndobva vavafukidza. Vakange vaakutotangisa zvino basa rokugadzirisa kuyanana kwakanga kwaparara. Zviya zvatinozoona zvichiitika Adhamu achienderera mberi noupenyu hwake, tichipinda kunana Kaini naAbheri, tichipinda kunana Noa, kusvika tasvika kunana Abrahama. Mwari paya pavanozodaidzira Abrahama vachimuti abve kunyika yemadzibaba ake, aende kunyika yavakanga vachizomuratidza ivo Mwari. Vachimuvimbisa vachimupa vimbiso huru yokuti mauriwe Abrahamu, marudzi ose enyika acharopafadzwa nokuti iwe wakateerera inzwi rangu. Iri ranga ratova basa raMwari ravakanga vachiita rekuunza zvakare kuyanana pakati pevanhu naivo Mwari kwakange kwarasika kuburikidza nechivi. Ndoo zvaunozoona Mwari vachiita kuburikidza naAbrahama, naIsaka, naJakobho nana Josefa vachipinda muIjipiti. Vapinda muIjipita muya vachigara vachikura vachivarudzi rweIsraeri, vachizodzoserwa zvakare kunyika yeKenani, nyika yaiyerera huchinomukaka. Mwari vakange vari mubishi kana kuti mubasa rekugadzirisa zvakare hukama hwakanga hwaputsika pakati pavo nepakati pevanhu vavo. Vadzokera kunyika yeKenani, vanhu vaMwari, unoona kuti Bhaibheri inotaura kuti vakabva vatadzira Mwari kusvikira Mwari avarasira kundudzi dzakasiyana-siyana kwavakanga vapambwa. Vaenda ikoko havana kunonyarara pamusoro perutendo rwavo. Ndokwavakandovaka masinagogi aya aunozunzwa achitaurwa nezvavo mutestamende itsva. Unozunzwa zvaakunzi Jesu vakaenda kusinagogi, Pauro akanoparidza musinagogi, woshaya kuti ko sinagogi yakambobva kupiko? Sinagogi dzakabva mumazuva iwo aya apo vaIsraeri vakange vaenda munyika dziri kure, muya munonzi mudiaspora. Vakanga vaenda kunyika kwavakanga vapambwa vaakugara ikoko, asi vari ikoko havana kurasa kutenda kwavo, havana kurasa basa ravakanga vapiwa naMwari raiva basa rekuunza kuyanana pakati paMwari nevanhu vavo. Saka unozoona kuti vanhu vakaita sana muprofita Dhanieri vari munyika mavakanga vari kuBhabhironi, vagere ikoko havana kukanganwa basa ravakanga vapiwa naMwari. Vakaenderera mberi vachishumira shoko, vachiunza zvakare kuyanana kwakanga kwaparara pakati pemunhu naMwari wake. Tichizobva ipapo tichipinda mutestamende itsva, basa rakauya kuzoitwa naJesu Kristu pamusoro pezvimwe zvose zvavakaita zvokuporesa vairwara, zvekusvinudza mapofu, kudziura nzeve dzevakanga vasinganzwi, kupindira muupenyu hwevanhu vakasiyana-siyana. Jesu vakaita zvinhu zvese izvozvo. Asi chinhu chikuru chandisingadi kuti urasikirwe nacho chakaitwa namambo Jesu Kristu ndechekuti Jesu Kristu pakupedzisira kweushumiri hwavo vakatorwa vakasungirirwa pamuchinjikwa. Vasungirirwa pamuchinjikwa vari ipapo vakatakura kutadza kwemunhu wose, kutadza kwachidimuro kwakatakurwawo pamuchinjikwa, kutadza kwevanhu vakasiyana-siyana kwakatakurwawo pamuchinjikwa. Vari pamuchinjikwa ipapo Jesu Kristu vakadanidzira vakati zvapera. Tinotaurirwa zvakare kuti kunyange nechidzitiro chakanga chakavhara nzvimbo tsvene-tsvene mutemberi chakabvaruka kubva kumusoro kusvika kuzasi, chichiratidza kuti iye zvino kunzvimbo tsvene-tsvene hakuchangosvikwi nevaprista chete, asi munhu wese aakugona kusvikawo kunzvimbo tsvene-tsvene. Nawasosawo aakutogona kusvika kunzvimbo tsvene-tsvene. Chidzitiro chakabvarukaka. Newe muteereri waakugona kutosvika kunzvimbo tsvene-tsvene nekuda kwekuti chidzitiro chakabvarurwa. Hapachisina mukaha wakanga uripo waidzivisa uchinzi izvi ndezvevaprista chete. Basa ramambo Jesu Kristu rakabvisa chidzitiro. Izvi zvinorevei? Izvi zvinoreva kuti chidzitiro chakanga chichichengetedza kutsvene nekwauriwe kwakanga kusina utsvene. Kubvaruka kwacho kwaakureva kuti paakugona kuva nokudyidzana, paakugona kuva nokuyanana, pakati pako nenzvimbo tsvene tsvene, pakati pako noupano hwaMwari. Zviya zvazvaiva mubindu reEden zvaakugona kuitika zvakare, paakugoneka kuva nokuyanana zvakare nekuda kwekuti Mambo Jesu Kristu vakapedza basa vari pamuchinjikwa. Zvino nhasi muteereri, ndinoda kuti ndipfuurire mberi nenyaya yechiedza. Nyaya yacho chete iri yekuti iwe semutendi famba muchiedza. Ufunge, chinhu chinoramba chichikurudzirwa mutendi mumwe nemumwe kuti aite pese pese ndechekuti afambe muchiedza. Ndinorangarira rimwe gore ndakagara mune mumwe musangano tichidzidziswa kunzi fambai muchiedza, musafambe murima, fambai muchiedza, nekuti sevatendi munofanirwa kufamba muchiedza. Chinhu chinoramba chichikurudzirwa nguva dzose, uye neniwo ndinoda chose kufamba muchiedza muupenyu hwangu. Vamwe vanoda zverima, asi ini ndiri kuita sarudzo yekuti aiwa Mwari ngavandibatsire kuti ndifambe muchiedza mazuva ose eupenyu hwangu. Kuti ndingatenda kuti kune munhu angade kufamba murima zvemaune? Ina handifungi kudaro, handitendi kudaro. Munhu mumwe nomumwe anoda chaizvo kufamba muchiedza, asi kune vamwe vanokundikana havo. Ndati chero neni ndinodawo chaizvo kufamba muchiedza, chinhu chinondikoshera chaizvo muupenyu hwangu. Zvino handizive kuti Johane anoti iye munhu angafamba sei muchiedza chacho. Ndinotenda tichataura nezvazvo apo tinopfuurira mberi nechitsauko chino chatiri kutarisa nhasi. Ndinoda kuti ndiverenge tsamba yaJohani yekutanga, chitsauko chekutanga pandima yechina. Ndisati ndaverenga, ndinoda kupa musoro weshoko wandiri kutarisa nhasi uno. Nhasi ini ndiri kuti hama yangu, famba muchiedza, famba muchiedza. Ndiri kutaura pamusoro pekufamba muchiedza chaMwari, kufamba muchiedza chaMwari, kwete kufamba murima raSatani, aiwa nemadhimoni ake nengirozi dzake dzakarasika nemweya yake yose yetsvina, kwete izvozvo, asi kuti kufamba muchiedza chaMwari. Pandima yechina muchitsauko chekutanga chetsamba yekutanga yaJohani, tsamba yaJohani yekutanga chitsauko 1 pandima 4, shoko roupenyu rinoti: zvinhu izvi tinokunyorerai kuti mufaro wedu uzadziswe. Pano ndeke chipiri Johani achinyora chikonzero sei akanyora tsamba yake iyi. Zvanzi naJohani anonyora zvinhu izvi kuti mufaro wavo ugozadziswa, mufaro wevatendi ugozadziswa. Ndinotenda kuti asati anyora haana kunge achifara muupenyu hwake. Ufunge, pane chimwe chinhu munhu muupenyu chinogona kuva mutoro mukuru kana wanga usina kuchiita. Ndinotenda kuti Johani paakanyora zvinhu izvi akabva ava nomufaro mukuru chaizvo. Chinhu chinofadza sei munhu kuva nomufaro mumoyo? Kwete mufaro chete, asi mufaro mukurukuru chaizvo, wakazara unopfachukira chaizvo. Zvinokonzera mufaro kana iwe uchinge wazadzikisa kuda kwaMwari mukati moupenyu hwako. Asi kana uchirarama murima, unozoona kuti mufaro wacho haugoni kuwanikwa nenzira yakazara mukati meupenyu hwako. Unombofara hako ungambonakidzwe, zvingambotapire, asi zvinosvika pazvinozotanga kuvava. Unombofunga kuti ndini chaiye chaiye, asi nerimwe ramazuva kana ukafamba murima unosangana nazvo. Chinongorwadza chete ndechekuti kana uchinge waakukohwa mibayiro yako, dzimwe nguva haukohwi uri wega, unokanganisawo nevamwe vanogona kunge vasina zvavakanga vabatsira pakufamba kwawakanga uchiita iwe murima. Pamwe unoti chidimuro uri kumboti kudii, ndinokupa muenzaniso uri nyore nyore. Funga pamusoro pemunhurume anofamba murima, oenda unozvitorera shura matongo ouya nayo kumba. Asvika ikoko ndiye ganga achifamba murima, asi anosvikopawo hamai. Ndiye ganga achifamba murima nekamwana kanobva ipapo kanogona kutorawo zvakare utachiwana, zvichingodaro zvichingodaro. Saka ndiri kuti inini ndodambudziko roga rinozongoitika pamusoro penyaya yokufamba murima dambudziko rekuti dzimwe nguva hauchemi uri wega, asi unounza kuchema nokushushikana muupenyu hwevanhu vakawanda. Saka ndiri kuti inini chinhu chinofadza chaizvo kuti vanhu vaMwari tive nekuyanana naMwari tichifamba muchiedza, ndiko kuti tigofamba mumufaro mukurukuru uye mufaro wakazara. Muteereri, zvinokonzera mufaro wacho inyaya yekuti panenge paine kuyanana naMwari yandaitaura muchirongwa chakapfuura neyandatanga nayo muchirongwa chino. Munhu anoyanana naMwari ndiye munhu anova nomufaro chaiwo wamazviro kwazvo. Zvichida zvingakushamisa kwazvo kuti sei ndatiini mufaro wemazviro kwazvo. Icho kwadi kuti kune mufaro wenhema kwozoita mufaro wemazviro kwazvo. Mufaro watinowana uchibva pazvinhu zvenyika ino mufaro uyo unongovawo mufaro chete, asi usiri mufaro chaiwo wemazviro kwazvo. Mufaro iwoyo unongova mufaro wenguva pfupi pfupi uye haugutse upenyu hwedu. Asi mufaro chaiwo wemazviro kwazvo haubve pazvinhu zvenyika ino aiwa, asi kuti unobva pazvinhu zvaMwari. Ndaida chaizvo kuti uzive chinhu ichi chekuti icho kubatira Mwari ndicho chimwe chinhu chinowanisazve mufaro mukati meupenyu hwemunhu, nekuti ichochi ndechimwe chikamu chikuru chekuyanana naMwari. Kunyangwe naiko kupa chaiko ndechimwe chikamu chekuyanana naMwari, uye munhu ane ushumiri hwokupa anova nomufaro muupenyu hwake. Kwete mufaro chete, asi kuti mufaro mukuru wakawandisisa wakazara muupenyu hwake, uye mufaro chaiwo chaiwo wandatumidzaini kuti mufaro wemazviro kwazvo. Kweiko kunyengetera? Ufunge kunyengetera chimwe zvechikamu chokuyanana naMwari wokudenga. Hapana munhu angati iye anoyanana naMwari kana iye muupenyu hwake asinganyengeteri, nokuti kuyanana naMwari kunoenderanawo zvinhu kutaura navo Mwari wacho. Zvinonzira chete iyo munhu angagona kutaura naMwari inzira inoburikidza nokunyengetera. Chitsauko chino chinotitaurira pamusoro pekuyanana kwakafanana naiko Pauro aiva nako apa akanyora achiti iye kuti ndimuzive iye nesimba rokumuka kwake uye kuyanana kwekutambudzika kwake. Iwaya mashoko atinosangana nawo mutsamba yamupostori Pauro kuvaFiripi chitsauko chechitatu pandima 10. Tsamba yamupostori Pauro kuvaFiripi chitsauko 3 pandima 10. Mudikani, Mwari vanotishuvira chaizvo kuti muupenyu hwedu tigova nemufaro mukuru kwazvo, uye ndataura dzimwe nzira idzo tingagona kuva nomufaro uyu nadzo muupenyu hwedu. Ndataurawo pamusoro pekushumira Mwari. Ndaitaura pane imwe nzvimbo ndichiti ini muupenyu hwangu ndinofara chaizvo kana ndichiitira Mwari basa. Chero ndingashayiwa hangu zvimwe zvinhu, asi kungoziva chete kuti ndinoitira Mwari basa, ndinova nomufaro mukuru kwazvo muupenyu hwangu. Mudikani, chinangwa chikuru kana munhu achishumira evhangeri ndechekuti munhu aunenge uchishumira kwaari auye kuruponeso uye kuti agova nomufaro mukuru chaiwo mumwoyo make. Chandinoziva ndechekuti munhu anoponeswa anova nomufaro mukuru mumwoyo. Pandima yechishanu muchitsauko chekutanga mutsamba yaJohane yekutanga, tsamba yaJohane yekutanga chitsauko 1 pandima 5, shoko roupenyu rinoti, hei mharidzo yatakanzwa kwaari yatinokuparidziraiwo kuti Mwari chiedza hamune rima maari. Mwari chiedza, ofunga hama yangu, haana kana chinhu chinonzi rima maari. Uye handifunge kuti chiedza chacho chiri muna Mwari, asi kuti Mwari vacho pachavo ndivo chiedza chacho. Zvino Mwari kana vari chiedza, pavari hapana rima zvachose. Chimwe chinhu ndechekuti Mwari ava vatsvene. Munhu ndiye asiri mutsvene, asi Mwari vatsvene uye vazere neutsvene hwose. Johana anotitaurira pachena kuti Mwari chiedza. Uku ndiko kumwezve kududzira kwaungawana pamusoro paMwari. Ndinotenda uchiri kuyeuka kuti tsamba ino ndakaipatsanura ndikaiisa muzvikamu zvitatu, asi chikamu chimwe nechimwe chinodudzira chimwe chinhu pamusoro paMwari. Chikamu chekutanga chaiva chekuti Mwari chiedza. Chechipiri ndakati ndechekuti Mwari rudo. Chechitatu, ndakati ndechekuti Mwari upenyu. Zvino nyika ichava nokuyanana naMwari sei uye chirudzii? Munhu achaburutsa Mwari here kana kuti munhu ndiye anofanira kukwira kudenga kuti vaviri ava vasangane vagoyanana? Ufunge pazvinhu zviviri izvi, hapana chimwe chaizvozvo chichaitika. Johane chinhu chaaingotidzidzisa chete ndechekuti Mwari chiedza. Zvino kana Mwari vari chiedza, handiti unoziva kuti chiedza chinoshanda sei? Ini ndinotenda chete kuti Mwari sechiedza vanongoshanda vari pavanenge vari ipapo. Mwari vari kwese kwese. Chiedza chaMwari chinosvikira kuvanhu vose. Chinangwa chavo Mwari ndechekuti icho chiedza chavo chisvikire munhu mumwe nemumwe uye kuti chigotivhenekera paupenyu huno. Nokuti Mwari vanoshuva chaizvo kuti tigofamba muchiedza chavo, kwete murima, nokuti ivo Mwari chiedza choupenyu hwavanhu. Ukaona munhu achiramba kufamba muchiedza chaMwari, kureva kuti upenyu hwake hunenge husina kuchena. Anenge aine upenyu hwakafanira rima, saka anenge achida kuti zvakaipa zvake zvigorega kuonekwa pachiedza chaMwari. Chiedza chaMwari ndicho chete chinobudisa huipi hwemunhu anorarama muzvakaipa. Kunyange zvazvo vanhu vachirarama havo murima, chinangwa uye chishuvo chaMwari ndechekuti munhu ararame muchiedza. Zvinongotorera munhu chete kuti achipinda muupano hwechiedza chaMwari uye nokufamba machiri. Iwo mabasa echiedza ndei? Ndinoda kuti ndimbotaura mamwe acho makuru. Chiedza kana chichinge chauya, rima rinobva rangosuduruka roga. Haritumwe nemunhu kubva, asi rinobva rangosuduruka rega zvaro. Ndaitaura nemumwe munhu ndichimudzidzisa Bhaibheri ndichiti rima hachisi chinhu munhu chaanotsvaira nomutsvairo, asi kuti rima chinhu chinotoda chiedza. Pasina chiedza, vanhu vangatsvairira nekutakura rima vachida kuedza kuribvisa, asi rima rinoramba riripo chete. Asi zvinongotora chiedza chete, wobva watanga kupinda nacho mumba munenge mune rima, unobva wangoona wega rima richitiza. Ufunge munhu akava naMwari muupenyu hwake, rima nomuvengi Satani zvinobva zvatanga kutiza muupenyu hwemunhu iyeye. Ndinoda kuti nditaure kuti ndicho chinhu chekutanga, kana kuti ndiwo mashandiro Mwari avangaita vachishanda sechiedza muupenyu hwemunhu. Vanogona kushanda vari pavanenge vari. Ndicho chinhu chandanga ndichida kuti utange wabatisisa usati wava nepfungwa yekuburutsa Mwari vachisvika pachinhano chakwe iwe. Handizivi kuti chikonzero chako, hama yangu, chekufamba murima ndecheiko.